zvatiri kunzwa ndezvekuti president vari stable kureva kuti vakurwara havo asi vari nani havasi panhoo zvekuti havagoni kumuka vachiri kutambirwa asinigade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatsokuvabatsira here sezvo vachangoitanga imwe yacho somuenzaniso umwe unobayiwa directly muvein remdesivir unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera ndo patinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei mishonga yavari kupiwa iri kubatsira
tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa vanobvumidzwa kudaro here
aiwa murwere anenge asingabvumidzwe kuti apote achimbobuda achinobuda panze izvi ndezvematongerwo enyika munoona kuti vanhu vakawanda vakaungana paruzhowa rwechipatara chewaterit vachivanamatira nekuvakurudzira kuti vapore nekuchimbidza saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo asi dei anga ari mumwe munhuwo zvake hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavhairasi umbopota uchibuda panze hazvitombobvumirwi
pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa
aiwa iye zvino izvi vatrump ndingati pavakatanga mishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy inogadzirwa nekambani inonzi regeneron mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus masoja iwayo anonzi regin covid-2 yakatanga kupiwa vakazopiwa zvekare remdesivir iyo yatinozivawo zvakare kuti yesemishonga iyi iyo monoclonal therapy neremdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti ione kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here saka iye zvino tingati vane monoclonal therapy vane remdesivir kouya dexamethasone yavawedzerwa saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro kurapwa kuri kuitwa vatrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.